Vagari ava, avo vakatanga kusungwa nemapurisa mwedzi wapfuura pasi pechirongwa cheOperation No to Land Barons, vanoti ivo havana kwekuenda sezvo vakatora minda yemumapurazi aiva evachena makore maviri nemana apfuura pasi pechirongwa chehondo yeminda. Vanoti dare rakavapa mazuva manomwe ayo apera nhasi ekuti vabve paminda iyi iyo inonzi ndeye hurumende. Amai Martha Mhaka vepapurazi reClipsham pedyo neguta remasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vakusiya misha uye vasina kwekuenda.
Patamuka tikaenda kukoti ndopatandosvika tichipiwa mutongo wedu ukoko kukoti wokunzi muri kubatwa nemhosva kuti pamakagara hapabvumidzwi ilendi yakatogazetewa negovernment kuti itengese, imimi imi munofanira kubuda nokuti hamuna mapepa okugara imomo.
Umwe mugariwo amai Alice Havadi vari kwabhuka pedyo nekwachii vanoti
ndine mbudzi, ndine huku, tine madhongi, hatitozivi kuti tichazviisepi zvinhu izvozvi. Vana vechikoro vatopinda dambudziko nokuti maexam classes hatichazivi kuti paticha kuno tichinonangepi. Zvirimwa zvedu takanga takarima chaiko, tichiisa mari dzematrakita sekuziva kwamunoita kuti torima nematrakita, zvongosara here zvose izvi?
Vagari ava vanoti varasikirwa nemidziyo inosvika zvikuru nezvikuru zvemadhora ekuamerica pasina kuripwa nehurumende iyo yakavadzinga. Sangano rinowira kodzero dzevanhu Community in Action Platform kana kuti CAP rinoti danho rakatorwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu sezvo zvisiri pamutemo kudzinga vanhu vasina kupiwa kumwe kwekuenda. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCAP vakudzai mushave vanoti magweta avo ari kumiririra vagari ava kuitira kuti dare remiswe kudzinga vanhu ava.
Saka izvezvi tiri mubishi nemagweta edu anomiririra kodzero dzevanhu kuti timise kudzingwa kuruda kuitiwa nehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rakamirira CAP vamadhoki Chivasa vanoti vari kuendesa nyaya yekudare repamusoro kuti kubviswa kwevanhu uku munzvimbo dzavo kumbomiswa.
Chatiri kuita ndechekuti isusu tiri kuchallenja kuti vagari havakwanisi kunge vachibviswa pavakagara vasingatenderani nazvo uye vasina imwe alternative vanenge vapuwa nehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaColin Maboke vatiwo kubviswa kwevanhu uku kunotyora kodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo yenyika yekuti munhu wese ave nepekugara.
Saka mutongo wakaiswa nehaiko kana pasina umwe mutongo wakaubvisa, it means zviri kuitwa zvine zvisiri pamutemo.
Achitaura nevatori venhau kurukota redinhu remasvingo vaEzra Chadzamira vanoti hapana kutyorwa kwemutemo nekodzero dzevanhu sezvo ivhu rese remunyika riri remutungamiriri wenyika.
Land yose ndeyapresi, haina umwe munhu ane mvumo yokuipa kusara kwa HE through madelegated powers madepartments akasiyana siyana.
Vazhinji vakadzingwa muminda yavakatorera vachena mugore ra2000 kunzvimbo dzakaita sekwabhuka, Clipsham nemamwa pamwe nekwamushandike, idzo nzvimbo dzinopoteredza dhorobha remasvingo. Vamwe vagari vanoti kudzingwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika sezvo achangobva musarudzo. Dunhu remasvingo rinonzi rine vanhu vandarika zviuru gumi vakazvigarisa zvisiri pamutemo munzvimbo dzakasiyana siyana vanofanira kubviswa, uye vamwe vagari vanosvika 300 mudunhu rechipinge Manicaland vari kumiswa pamberi pedare dzimhosva vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.